Kurabwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono, amai Martha Toriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizovashandisa kutenga madhora ekuamerica kwavanohodha. Amai Toriro vanoti kurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Zvazvakureva zvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa$5 hakusisina zvinhu $2. Kana inini zvinhu zvandahodha handakunoisa makapu yangu ndamunotangirawo pa$5 kuti ndiavoid $2. Handikwanisi kumuudza munhu anisida $2 asi ndinongomuudza kuti $5 kuti auyewo ne$5 yakabata. Saka zvakureva kuti kurema kwezvinhu zvakuramba zvichitorema wese each and every day kudhura kwezvinhu. Kuramba kwemari kusimuka kwechi kwemapuraisi.
Amai Muchaneta Mukunyadzi, avo vanohodha zvinhu kuHarare, vanoti kwavanohodha vave kuramba mari diki asi vachiti hapana zvikonzero zvinogutsa zvavanoziva zviri kurambirwa mari.
Tinokatoenda kwakuona kuti vachenge zvisa asi kutobvuma $2 zvachibvuma kana kuHarare vakatotanga kuramba tichitobvunza vamwe vabva kuHarare nezuro kuzvanze ivo tichitora zvari kuramba kuda mafaisangira pamafaisa.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga nema$2 mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva yema$10 kana ma$20 sematauriro aamai Shelter Chipuriro.
Nhesi kana wakuya nema$2 takukwira chaka chiri 25 chaseti chaka chiri 30 chasetifaisi chaka chiri 35 chaavhoti nema$2 madhola avanomaona.
Masoja anonzi ari kumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari diki idzi asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda sezvo vanobva vakwidza mitengo zvakanyanya. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rine ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore vanga vasingabatike pambozhanhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchitwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Zviro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUSD kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakuprefera kana kuti vakunyanya kudakarira havo kuti vagamuchire maUSD kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystem nedu maneyo zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe, iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamwe yakwanza apfungwa sekutya kuti mangwane nongomuka ikubashanda.
Vakuchitwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation kukwira iri kukwira mazuva ese nemanotsi madiki wavo hachiri kuti ndiwo aripo. Inflation iri kuramba ichikwira hazvizi kuchinja inflation nyaya yekuti tiri kushandisa tumanotsi tiri kutibvisai manotsi madiki moaripesa nemahwo.
Mashoko kuvatore venhau, Reserve Bank of Zimbabwe yakati vanhu vanofanirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ yakatiwo vane mari diki idzi vanokwanisa kuenda kunodzichinja kumabhanga. Kurabwa kwemari diki kununzi kuri kuitikawo mumagucha akawanda anosanganisira Masvingo, Mutare, Karoyi, Kadoma neBulawayo. Vemichova inotakura vanhu vari kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.